Nyanzvi mune zveupfumi nekudyidzana kwenyika dzepasi rose vari zvakare mudzidzisi mukuru wezvemabhizimusi paDeVry University muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vanoti zvakanaka chose kuti hurumende iite nhaurirano nevanobika chingwa kuitira kudzikamisa mutengo asi
zvinhu zvakamboitwa asi kuti pakuzoshanda kwazvo ndo patinoona kuti zvinongotishande kuda tingangoti mwedzi chingwa chakukwira zvekare kana chikadzaka achidzaka kwenguva yakati rebei.
Izvi zvinotsinirwa neimwe nyanzvi mune zveupfumi vachausi Mutasa vanoti chakatanga ndo chakachenjedza.
Izvi zvatiri kuona zvakamboitika zvakare kunana 2008 na 2009, Reserve Bank ikava iyo yainyanyoedza kugadzirisa zvinhu. Asi chinofanira kuitwa ndechekuti inonzi consultative forum inounza vashandi nehurumende nevemabhizimusi pamwe chete ndo inofanira kuti ongorore upfumi hwenyika pawasvika, votenderana kuti vangaita zvinhano zvipi zvekugadzirisa zvakanganisika muupfumi hwenyika. Izvi zviri kuitwa nereserve bank, pachirungu vanongoti mapiecemeal approaches.
Munyori mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vanoti sevashandi vanenge vachida kunzwa kuti vemakambani anobika chingwa ava vari kuwirirana nazvo here zviri kuda kuitwa nehurumende.
Tinenge tichida kunzwa kwavari vemabheka maemployers vari kutengesa zvinhu zvacho kuti mainterventions ari kutaurwa nehurumende kana neRBZ aya chinhu chavakatenderana nazvo here kana kuti kwete. Panguva yapfuura taona mainterventions anongouya anobata vanhu asi vanhu vacho vasina kuconsulta.
Kuivo vanobika chingwa vari kuti kudii neurongwa uhu? Mutungamiri weNational Bakers Association of Zimbabwe waWellington Peyama vanoti sevabiki vechingwa vanotambira nemufaro danho rehurumende rekuda kuvabatsira kudzikamisa mutengo wechingwa.
Asi sezvamunozivawo takambotaura kuomerwa kwatakaita senyika kuti mari dzacho zvichida dzimwe dzisingakwani dzisi, saka isusu mukuzoona mari dziya dzisina kuuya sekuimbiswa kwataitaita, isu hatigoni kuzofambira mberi kuti tinge tichiita seurongwa hwatinenge tavimbisana. Nokuti zvatovimbisanawo nazvo zvatakavapa hurumende izvozvo ndezvinoita kuti isusu tikwanise kuti chingwa chiderere. Asi zvikanga zvisina kuzouya kureva kuti isu tinge takutsvaga mari nedzimwe nzira, zvinoita kuti mitengo yacho irambe ichikwira.
Muzvinafundo Masocha vanodzoka vachiyambira kuti danho rakadai rinogona kunetsa sezvo richizoonekwa sekunge hurumende iri kupindira mukufambiswa kwemabhizimusi, izvo zvinogona kuzoita kuti vekunze vanoda kupinda munyika kunotanga mabhizimusi kana kudyara mari dzavo vatye kuita izvi.
Hurumende haifaniri kunge ichitarisisa nokutara mapurize nokuti inozoita yakaita seyainonzi price control, yokuti hurumende yakuisa maziso ayo mukuitwa kuri kuitwa mabhizinesi. Zvinozovhundusa mabhizinesi angavawo kunze kuti isi hatingaendi kunyika inoita zvokuti hurumende inopindira mukutarwa kunei kuchiitwa mitengo. Asi neimwe nzira tinoona kuti kana hurumende ichinge iyo ichisubsidiza, tingati kana kubetseredza kupa zvinoshandiswa pakugadzira chingwa, inogona kunge iina masimba zvekare okuzopindira kuti aiwaka isita kupai zvimwe zvinhu zvakachipa kuti mugadzirise chingwa ichocho, chirigai kuramba muchikwidza mutengo.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vamasimba kuchera vanoti dambudziko riripo nderekuti dhora remunyika riri kuramba richishaya simba.
Dambudziko riripo chaitero nderekuti hapasati pava nekubvuma kwehurumende kuti nyaya yekuti vanhu vashandise maZimbabwean dollar iri kushungurudza uye ndo yakonzera kuti mitengo inge ichikwira mutarara. Paifana kutsvakwa nzira dzekuti maZimbabwean dollar aya anga achiwanikwa zviri nyore. Asi potsvagawo nzira yekuti dhora racho ringe rine zvinoitsigira kuti risaita richitsvedza matsvedzero ariri kuita. Ndo chikuru ichocho, vanhu havasisina vimbo nedhora remunomu. Zvokonzera izvo kuti manje vachimanyira kumari dzekunze vachifunga kuti ndidzo dzavanokwanisa kuchengeta.
Pari zvino mutengo werofu rechingwa uri pakati pemadhora emunyika mazana matanhatu nemakumi mashanu uchienda kuda kunosvika kumadhora zviuru. Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti kunze kwekunge hurumende yapindira mumapoka ose ane chekuita nokubikwa pamwe nekufambiswa kwechingwa kusvika chave muchitoro, havaoni mutengo werofu rechingwa uchizodzikiswa kusvika pakuenzaniswa nemutengo wedhora rekuamerica unenge uchitengwa nawo mari yekunze pamusika wehurumende, nekuti vanotakura chingwa vanenge vachichemawo nekudhura kwemafuta edzimotokari. Ndakamirira Studio 7, ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.